right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechitatu Gumiguru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kuNyamandlovu, achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nevari kuda kuzoitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika, mumwe chete akabva kuSouth Africa uye mumwe wacho akabvawo kuBotswana. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 6440, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro wakare. John Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 36,123,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvishanu 1,055,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvitanhatu 7,726,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation, zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko dzekuve nhengo dzeNational Assembly ndiMuzvare Kupe, Yuvoni Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, munochinzwa memory, Sivandalazwi, na Sipomo Kone, vatora miko mudare Senate, ndia amai Dorothy Maureen Jovu, vapugen Kalipani, amai Tamani Moyo, amai Gertrude Moyo, vapini Odenga, Chief Jovu, Nomalanga Kumalo, na Teti Chisoro Chengwe, vachitaura mushure mekutora mhiko muzvare kupe vati vauya kuparamende kuti vazoshandira nyika.
Nhasi ndinofara kuti ndauya kuparamende because tauya kuti tiuye kuzoshandira mhuri yezimbabwe, kuti mhuri yezimbabwe iwane mabasa, vewane chikafu, vewane mvura yakachena, vewane zvipatara nezvikoro kuita kuti vana vekwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamende nderokuti vanhu vauye kuzoshandira vanhu, saka tauya kuti tiuye kuzoshandira vanhu, toda kuti vanhu vawane bundutso munyika yavo.
Mutauri wamuzvare kupe vapogen avo vatora mhiko kudare Senate vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu varofanira kushanda zvekuru kuti vanongomusha ikoko vaone maresults nemaadvantages nemadividends ekuti pane manew members of parliament kubva kuMPCT. Saka pafanira kuita difference. Saka we are feeling that way and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chiitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. Vadenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza2018.
Aiwa, vangadaro zvavo asi mavhoti avari kutaura nezvavo indira ndiri provincial chairman kumasipi. Ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumasipi. Saka mavhoti akawanisa mumasipi notaridza kuti pane contribution yangu sachairman weprovince.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi.
Tisu vana vaZimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi. Zvinhu izvi ndo zvinofanira kunge tichizvimisa kuvana vaZimbabwe kuti zvakano chiitika, nekuti vanhu ava vanhu vada kutitora sevanhu vasina basa vachizvira seneivo nemafesitii enyika yaZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare kupe National Assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyo rekuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divira muzvare kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa, zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaArthur Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mune imwewo nyaya, mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo 1,042 dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudzira matunhu adzinomirira yeConstituency Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo 210 dzinovhoterwa muNational Assembly, uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma, imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino, constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru 200 zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa emubhuruwayo nezuro akapisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovhu, achiti vanhu ava vagere mupurazi iri zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 papurazi reBadminton Farm kunyamandlovhu nezuro masikati, takawana dzimba dzine chitsama dzakavakwa nemapango neuswa dzichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe nehofisi yaDeputy Sheriff. Asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri. Mumwe wevakapisirwa musha wavo, Ambuya Sihle Hadebe, vakati vakatanga kugara papurazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu vachipisirwa musha wavo. asi vakatsidza kuti havasi kuzobva mubrazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu. Asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvisa nehurumende apa. Haikwana mumwe munhu abuye pano kuti tibvisa isu. Iye ndiye anotibvisa pano. Kana ane mubhobho wake ngauye ativuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amailindi wesvanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Vauya mapurisa makuseni azochisa musha wangu, so handina ndaa yokugara. Ndokugara kumusha shandainza kusipaya kuti ndigare ndirare navavana vangu. Ndokugara panapa kupera kuze kurume kuti mbevasisanga.
Mumwe mugari vaFanuel Dube vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vapisa imba yangu nempasha dzangu, ndandine trousers ndandine 700 rands. Zvandirwadza.
Vadhuve vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto eZebra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
You are wondering kuti munhu uyu ari kupisira vanhu kuti ari kuklema kuti lendi ndeyake, akaripiwa nani lendi yacho iyoyo? Because land in the government, plus a kura, but a pana development are with a munum. It's more than 5,000 hectares, moon one, a cool knife in one thing through your owner, bush all over. Wondering what was happening.
Prazere Badminton ironzi nderava Lukusiziva riri makiromita makumi matatu kumaudzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara muprazi iri dzinoti dzakagariswa muprazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti prazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vova Ziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri, asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela ava vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now the gazette is still there. Asi they still pursue the issue kuti nzvimbo iyi ndeyavo, asi magovernment papers havana.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi-chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected, unokwanisa kumhanya kudare neyatotiyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumula Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau.
I'm sorry, I can't comment on that. Apparently, it was not the police who came down safely as the sheriff of the court came down the demolition.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nhasi manheru nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Gakava pakati pavaPence naAmai Harris riri kuuya panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vavanoshanda navo kuWhite House vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanoti gakava pakati pavaviri ava rakatarisirwa nevazhinji kuti riburitse gwara reAmerica panyaya dzezveupfumi, nyaya dzerusaro raganda pamwe nechirwere cheCOVID-19. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Chipo Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Titaona nyaya hii sitaurwa hile. Tichona kutikivo mtunga miri wenyeka nemuno ba Donald Trump vaka nziwo vaka abata zubiriki.
Nona kutikivo kutikivo nyaya umuru. Not just Donald Trump, but hivo kwa mchikini 18 vadushanda na huu vaka abata COVID pa hivi. Ye kutaruto kwe human justice. Tika nikuti COVID ya wamumba chukumati COVID ya wamumba maivo wa Trump na mapia.
Nyanzvi
nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India iri kuvaka zvechimbi chimbi migwagwa yayo pamiganhu neChina, zvichitevera kunetsana kwemauto enyika mbiri idzi, uko kwakatanga muna Chivabvu uye kuri kuramba kuchienderera mberi. Migwagwa iri kuvakwa neIndia iri kubatanidza mizinda yemauto uye ichaita kuti zviite nyore kutumira mauto nezvombo kudunhu reRadakh mumakomo eHimalaya. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika izvi. Zvakatotanga kare kuvhota zvichishandisa posho, uye vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuvhota chero nguva kusvika musi wa3 Mbudzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro mudunhu rakakosha reFlorida, ukowo mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vachiri kubatikana nechirwere cheCOVID-19 vari kuvimbisa kuti vachange votsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera. Zimbabwe yakazivisa nezuro kuti yave kubvumisa zvizvarwa zvayo kubuda munyika zvichitevera kuvharwa kwakanga kwaitwa nyika muna kurume nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaziviswa paTwitter nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti chisungo ichi chakaitwa nedare remakorokota. Nyika zhinji dzave kubvumidza vanobva kune dzimwe nyika kana vaine magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19. Vaka vene kwa chihwere che COVID-19, vaka wanikwa wasina chihwere ichi, kuchitiwo dzimwe nyika. Dzinotipa msoro pegwaro iri, mshanyi anofanirwa kuvene kwa zvakare munyika idzodzo. Sachi garo vekomiti ya paramende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, vakaindi nesparadza, vanoti hurumende yatora dano iri, nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakanga vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo. Vanoti hurumende yatora dano iri nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo wairambidza kufamba famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandembiri weStudio 7 navaparadza.
Chaunofana kuziva ndechekuti iye zvinezvi tavane masvondo maviri here kana matatu tisati tawana kuti pane ashaya afa. Iye zvinezvi tine vanhu 228 vakashaya, ndochete vakashaya pari zvino. Ende vakararama pachirwere ichi i6000 something. Ende vakabatwa nechirwere ichi 7000 something. Saka iye zvino dzatinoti muchirungu active cases i1300. Saka hurumende pari zvino iri kuongorora kuti ione kuti zvakakodzera here kuti vanhu vedu vachifamba. Saka vakabvumira, vai vanobvumirwa kuti vaende. Chaunofana kuziva futi ndechekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zviri kune dzimwe nyika, zvakanga zvadzoka kuno kumusha. Saka izvo vakuda kudzokera kwavakanga vari ikoko kuti vanotanga mabasa avo, nokuti ikoko makambani zvakanga avharwa. Saka hurumende iri kuti vanhu vakadaro nevamwe varikuda kunoita mabhizimisi varikuda kuenda, hamunokwanisa kuenda henyu kana muchibvumidzwa kunyika dzamunenge muri idzodzo.
Vakawanda vari kuchema nekusavhurwa kweborda reBeit Bridge kuti vange vachikwanisawo kuenda vachiita mabhinda uko nemabhizimusi muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo sekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika?
Panyaya yekuti vanhu vayambuke nepabridge reBeit Bridge, pari zvino panofanira kunge pane chibvumirano nenyika yeSouth Africa kuti tavhura isu nyika yedu. Saka zvizvarwa zveZimbabwe uya henyu vanokwanisa kuuya. Asi pari zvino izvozvo hazvisati zvaitika. Saka Zimbabwe haikwanisi kuti ivhure border kana South Africa isati yabvuma kuti border racho ngarivhure. Saka chibvumirano chinofanira kutoitwa pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe, ndokuti isusu vanhu vedu kunyanyanyanya madzimai anoda kunotenga nokutengesa nevamwewo vanoda kushanya kuenda kuSouth Africa vane hama dzavo vanoda kuita sei. Zvese izvozvo zvichaitika kana mabvumirana senyika South Africa neZimbabwe zvabvumirana.
Asi takanzwa South Africa ichiti yavhura migano yayo, sei Zimbabwe isina kubva yangotorawo danho iroro?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakawanda vakapinza chirwere checorona muno munyika vaibva kuSouth Africa, vaibva kuBotswana. Saka isusu tega muno mumafigures edu akanga ari mashoma. Saka ivavo vakabva kuri avo ndo vakanga vane chirwere ende vaibva kuSouth Africa vaibva kune dzimwe nyika dzakanga dzaane chirwere ichi. Ende iye zvino chirwere ichi kuSouth Africa hasisachapera. Ende vanhu vakawanda vakashaya kubva kuSouth Africa vakafa nenyaya yechirwere ichi. Saka isu hatingamhanyi nekuti South Africa yavhura. Aiwa kwete, isu tinoona zvatiriwo muno munyika nokuti tiri nyika ka, hatisi province yeSouth Africa ka. Saka tinoitawo zvedu zvinoita kuti nyika yedu itifambire zvakanaka.
Asi pane tarisiro here honorable Paradza yekuti hurumende ivhure migano iyo ine kukasika?
Hurumende inotovhura maboda ayo kana dzimwe nyika dzakatitenderedza dzesadiki dzati dzaakuvhurawo, ndokuti tivhure maboda. Kana pasina izvozvo chibvumirano ichocho, hurumende haikwanisi kuti ivhure maboda, nokuti vanhu vedu vanenge vachienda kupi? Nokuti vanenge vachirambidzwa kunyika idzodzo. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine vanhu vedu vakawanda vakabviswa South Africa, vakabviswa kuBotswana vachizodzokera kunyika dzenyu, vakauya tikavachengeta munomu vakawanda izvozvi, ende vamwe vanga vari maboda jamba. Saka hazvikwanisiki kuti isu pachedu tega tivhure maboda dzimwe nyika dzakatitenderera dzisina kuvhura maboda. Totofanira kuti achibvumirana sesadiki, ndozvazvinofamba zvichiti.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakindness Paradza, vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanasikana vakawanda vari kuroorwa vasati vabva zera, zvichikonzerwa nekuoma kweupenyu. senzira yekuderedza dambudziko iri. Vanoita zvemitambo werugby kumanikaland vavaikukurudzira vanasikana kuti vapinde mumutambo uyu muzvikoro. Izvo zvave kupa kuti vakawanda vavo vakwanise kupedza chikoro. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Achigara weManikaland Rugby Board vaJosiah Borerwe vanoti sangano ravo riri kuda kunyatsoshandidzana nezvikoro kuvandudza mutambo uyu, uyo vanoti unobatsira vanasikana kuti vasaite misikanzwa inozovapinza muna taisire vamo.
SeManikaland Rugby Board tiri kuda kuendesa rugby kuma primary schools nekuma secondary schools. Nekuti isu SeManikaland Rugby Board takaona kuti mazuva anaya sport haichangotambirwi kuti vana vangomanye chete. Yakugadzira mabasa kuti vana vashande. Yakupromota tourism, yakuita kuti vana vaite maambassadors, iri kuita kuti vana vabve kuma drugs nekukasika kuroorwa, iri kuita futi zvekare kuti vana vasaite zvirwere nekuti vaite engaged. Saka tinokumbira zvikuru sebazi nenash watitaurire maparameters.
Vaborerwe vanoti Manikaland Rugby Board iri kushanda nezvikoro zvinosanganisira Sahumani Secondary School iri kunyanga, Mutare Girls High, Dangamvura Secondary nezvimwe zvakawanda. Sangano Replan International noti gore rapera uwandu huvanasikana vari kuroorwa muZimbabwe vari kuroorwa vari pasi pemakore gumi nemashanu wakawedzera gore rapera. Uye imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey inotiwo madzimai anodarika zvikamu makumi matatu nemaviri kubva muzana kana kuti 32% akatiwo ainge aroorwa asati asvika makore gumi nemasere. Sangano reSave the Children rinotiwo pasi rose riri kutarisira kuti vanasikana vanodarika zviuru mazana mashanu vacharodzwa gore rino nekuda kwenhamo yaunzwa nechirwere checovid-19. Asi kumanikaland mutambo werugby wave kushandiswa kudzivirira dambudziko iri. Mumwe murayiridzi wemutambo uyu muzvare Lin Bandi vanoti vari kuona mutambo uyu uchibatsira kwazvo vanasikana.
Kutamba nevano vekusahumani vakatanga kuona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. I was part of the team yakaenda kuma National Youth Games muna 2018. Takaenda ne about 7 girls dzatakabva nadzo kuno kudzadzirira kusahumani. Even kwana Harare chaivo vakarova nehana vachiona vana ivava vachitamba. And from there vakanga vakutoenda kunotamba kudairy board kwese.
Tina Ncube uyu ane makore gumi nemapfumbamwe mumwe vanasikana vanotamba mutambo werugby kwaMutare achitambira zvakare chikwata chenyika anoti kubva paakatanga kutamba mutambo uyu achiri kuchikoro mugore ra2018 haana kuzombocheuka shure uye wamusimudzira upenyu hwake.
Rugby unoona zvinhu zvakawanda and unopreventa futi zvinhu zvakawanda. Unoprevent like my early marriages, unomapreventa like my taking my drugs kuma streets, unozipreventa izvozvo. Then unoona experiment because rugby game is smart, unovhura brain because game routine munhu ungakwanisa kuchivhura brain dzako.
Sahumani yakatanga kuenda kumakundano epamusoro Dairy Board Schools Rugby Festival muna 2017 uye vanasikana vakawanda muchikwata ichi vakasarudzwa kuti vamirire nyika. Mutambo werugby kuvanasikana munyika uchiri kusimukira zvishoma nezvishoma sezvo kumashure wainge uchingonzi ndiwe vanakomana chete uye uchitambwa muzvikoro zvepamusoro zvemumaguta chete. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Amoyo.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubruwayo anopisa misha yevanhu vakagara patsva mune rimwe purazi rekunyamandlovu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kutsakazo. Kopalo Nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Sikhobokhobo eNkayi yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha eNkayi zakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadila ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha engiwadiyami sihlelisa i-WSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalufani. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo lulikhona kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu kudla ngobani abakhethayo
izibeleko yenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika baliuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizami ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi lisini kwenini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engingene kunayo elamba wesikunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini athatha abangu-25 athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela esay kodwa khona kuthana ukuthi abanye abantu bayasala ngaphambi njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningukuthi December, January, February, March akuzange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langonyaka okwamasi imali yabuya ngo-June bathemba ukuthi bazabisa ela-February labuya ngo-June bathemba ukuthi bazabisa eka-March ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahesi abebevele bebenefitha laphana kuhlela amadola. Senzelana uhawu. Ukuthi lami umuntu eke wahlela idola akufanelanga azive ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahlela. Ukukhangelela ukuthi ongazange ahole idela sekumele ahole ukuthi yiyo indlela elikhulu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-esimanti ngo-December kutholakale amabele e-cooking oil ebini. December month January katholakala i-rice le-cooking oil ebini. Khangelela ukuthi this month isele futhi irayisi ngoba basiyarethenjalo bathi amabele asese kule rayisi lebhize cooking oil. Bakhe belihlele ukuthi sizasebenzelana okwenya ngezindaka kathesi bakhe bazafika seDisember, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakukho esikubonayo okuvela kuhulumende. asiboni lutho yitho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development is not development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ukoChief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo Councillor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization e-Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, i-Swedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi lani labo bafunde kithi. Kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe lelani besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendela 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransporta abantu layo iy'mota zabo ende. Kuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Ukombe zikhona izinhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho, kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khane i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Besincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius sesi-invite bile guest adivela khona, sibonise ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle bahlizisa amasits for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo kaward 17 ngoBulawayo ePhumula le Hyde Park. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ngiwasela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobho lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangene, especially kuthiwa abantu besikhalangene i-minority, angakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangene yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yisho isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia, babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa ukhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayehlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthiwa iChivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChivundule ahamba ngayo esuka koBulawayo esiyeplumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitintshwe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona, ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifundwa lasesikolo. Kuyafundwa esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into. Asikubone kube kukona yonki ndo kukavi kukuti kukona kolu yinche lulu lota pati kolu yinche lunye. Eh, patama toropo fana le Plumtree Town. I Plumtree Town ufana tupe 100% iti kalanga koka. Uwe iskalanga kupe le Plumtree Town. Mwava i Plumtree Town inkava noma ngiti nsiga ase skalanga. Kovula wane jowa nsiti kule ndao sana labo kami la wana. Kami la wana kwa ku indao ya bantu pati skalanga ele kunga kase kwele ukulubula wane. So into eva uti zongi zinto senzana mwukute nse uti ibula wane ya peswa ngabantu pati skalanga. So asukubone uti ukakatekile luka uti akwenziwe kube kona kube loko.
Hai igezo wakala iskati sasinga savu umisiyabu ngamnumza.
Ngiyabonga kuru babukazi.
Loke ngumnumzana Tifa wachapi pango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo.
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP, kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethepi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala kuthwele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu sila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi siphongeuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Adakabi izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Idlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakudla nto ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima nkobe elime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezi inhlanganiso mbe ezingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande.
Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo, iNational Youth Development Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini esele kufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures, lama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo, abangabesifazana labangabafana, esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona, besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings, besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma, abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo, labo esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke, bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzanu PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezitshiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa, ngoba wonke umuntu nomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lelaye.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Udlangile umlinge esenqoba,
ungikhumbule,
ungikhumbule wenkosi,
ungikhumbule mina,
ungikhumbule
wenkosi,
ungikhumbule
ba.
ungikhumbule Nkosi yami,
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Lapho ngiwelulwa
vilaba
lukuzula kalalo, lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya,
ngikhumbule mina wena Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi
yami,
ungikhumbule Nkosi yami,
Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami. Lapho izonosa
izonosa
sinzime efumlweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula umsawakho
ungikhumbule mina
wena Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho imihla yami
imihla yami
incipha emhlabeni
baba
mangikubone Nkosi
Nkosi yami
ngikukhumbule
ungikhumbula mina
ungikhumbula Nkosi
ungikhumbula
ungikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami la la la
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho izonosa
izonosa
sinzime efumlweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula umsawakho
ungikhumbule mina
wena Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho imihla yami
imihla yami
incipha emhlabeni
baba
mangikubone
Nkosi yami
ngikukhumbule
ungikhumbula mina
ungikhumbula Nkosi
ungikhumbula
ungikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami ta la 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 la
umculo weBlack Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.